Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 kukadzi 2023. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vemumatunhu eManicaland, Masvingo neMatabeleland South vanoyambirwa kuti vagare vakangwarira mvura ichaunzwa nedutu mpengo Freddy. Vaimboshandira bato reMDC vamutandwa Machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department riri kuyambira vagari vemumatunhu ari kuchamhembe kweManicaland, Masvingo neMatabeleland South kuti vagari vakangwarira kunaya kwemvura yakawandisa ine dutu mupengo iyo iri kunzi Tropical Storm Freddy. Mvura iyi iri kutarisirwa kurova matunhu aya kutanga nhasi manheru kusvika musi wesvondo. Bazi reMet Services riri kunyanya kuyambira vagari kuti vagari vakangwarira kuzadzwa kwenzizi, kutakurwa kwematenga edzimba nezvivakwa uye kuputswa kwemiti nekuda kwemhepo yakasimba. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare mudzimba vasaedza kuyambuka nzizi dzizere uye kuti varambe vachitevera yambiro dziri kupiwa nguva nenguva. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata ningo yebodi replatform for youth and community development Muzare Sali Nobuhle Mlambo avo vari kuchipinge imwe yenzvimbo dzakatarisana nedambudziko iri.
This time around my warnings abapiwa kune vanhu kuti vazive kuti kune cyclone Freddy uri kuuya, vachiramba vachitironzera kuti vanhu vaone kuti vanonasirira mvura yakawanda iyi ichauya. Saka vanhu tiri kukurudzirwa kuti tinatsirire tigare mumhatso dzakagwinya. Saka information yona iyoyo eya vanhu vakawanda tiri kuronzerwa kuti tinatsirire. Vaitironzera nemaradio stations, tine macommunity stations akaita ana vemuganga, kune matexti ari kuhamba maSMS alerts. Tobhuyazve matraditional leaders edu ange tirambe tibhuyira vanhu vechihamba vechironza kuti nasirirai, nasirirai, kune mvura yakawanda ingauya ikanaya, ine mhepo nedutu rakawanda ingatinesa muntaraunda yedu yeChipinge.
Tiri kunzwa kuti dambudziko riri kunyanyoitika nderekuti vanhu kunyange vachipiwa iyo warning iyo kana chenjedzo vanoramba vachibuda kuenda munzizi, kungava kuenda mumabani, kuenda munzvimbo dzinozoita kuti vasangane nenjodzi. Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kunge muchizoteerawo muchizwa kuti vapiwa chenjedzo vari kudziita sei?
Isusu tairamba teibhuyira vanhu pese pane mbungano tiri kuramba tichizvipawo nguva yokuti tirekete nevanhu kuti tapota wee musaende kunharaunda dzakadhaka maningi, because as you know kuti malow lying areas ndo atori mostly greatly affected. Sataitobhuyira vanhu kuti musaende kundau dzakadzika, kundau dzokuti tinokona kuona mvura yakawanda, nekuti vanhu vasakukrose marivers ari flooded ngendaa yokuti mvura kana yakawanda even kana iri ndau yawajaira kuti unokrosa ndiyo ndichapota hedu usatomboendapo, because kana mvura yawanda vanhu vanokona kutorwa ngemvura. Ino saka tairamba teitraya kuti toronzera vanhu kuti tapota wee meseji ngaihambe pese petinoshongana nemayouthi nevanhu vasharukwa vese, tiri kuramba teivaronzera kuti tapota ngatinatsirirei mvura iyi iri kuuya ngendaa yokuti tine experience yakamboitika yaidai. You know, this time around ngendaa yokuti information tinayo ngatiedzei kuti tinatsirire kuitira kuti tisazooneka vamweni vanhu vechizotorwa ngemvura.
Iyo mvura yambenge ichinaya mazuwa pera, tinunzo oti yaka kanganisa omange matunu. Pane zvayakaita here kudunhu kwamurimi kuChipinge uko?
Kuchipinge yakanyanya kushaisha mabhonore. Ngenda yekuti mvura iyi yakanaya maningi. Asi chaitonesa maningi kuti yaiya nedutu. Saka dutu rona iroro rakamirija mabhonore akawanda. Saka in terms of machines edu akawanda, mabhonore acho kukurwa hamusisina chiro chisho. Kuti vanhu chavachavhuna hapasisina zvazvishomani. Saka mbepo nedutu ndiro zvechiri kutya kuti riri kuuraya zviro, zviro zviri kufa ngenda yona iyoyo. And mvura iyi imweni yakawanda haisisina pekudhata zvechiende. Saka makropo nawo ato waterlogged, zvakuita yedo ngenda yokuti mvura pasi yawandisa. Saka chatoonenga chii gore rimeri kuti kuchaita nzara huru ngenda yokuti mabonore akona atoshatira.
Tinomboona kuti kana kwaita nyaya dzakaita sekutyirwa kwemvura inenge ichitarisirwa kunaya yakawanda, vanhu vanogona kunzi vambobuda mumisha vachienda kuzvikoro kune nzvimbo dzakachengetedzeka kwavanonoungana. Pane zvati zvaitikawo here zvakadaro nguva iyo ino?
Eya, vanhu vandichironzerwa kuti pane ndau dzakawanda dzekuti mvura ikawandisa. Vanoronzerwa kuti munokona kuenda konai iyoyo. Anditi saka chief protection committee yeChipinge yange chiedza kuronzera vanhu kuti munokona kuenda kundau kwacheche, munokona kuenda kuchentita kuhospital kuti ngendaa yokuti mastructure zvakagwinya tinozviya kuti hakoni kudzorwa ngemvura.
Avo vange vari nhengo yebhodhi replatform for youth and community development, Muzvare Sali Nouhle Mulambo vari parunhare kuChipinge Manicaland naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora nezuro vakambosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura umwe wevaimbova mushandi webato ravo vamutwandwa Machera. Vachitaura neStudio 7, vaMachera vanoti vaMonzora vakavarovera runhare kazhinji vachivaudza kuti vanoda kuvauraya nokuti vari kuvashungurudza. VaMachera vanoti ivo nevamwe vavo havasati vabhadharwa mari dzavo kwemwedzi mizhinji, chinova chikonzero mukuedza kwavo kusvika pamba pavaMonzora kunotora mari dzavo. Tabata vaMachera kuti vatiudze zvakaitika.
VaMonzora ndakaisa ripoti musi wemande kupuwa raisetra police station maererano nematreshen avanga vachindiita vachida kundiuraya. Vakatanga kundifonera musi wa15 sezvandakamboreva pastudio kuti vada kuuraya inini nakudzana yemashumba mushure mekunge tafunga kuratidzira kumba kwavo maererano nemukoro wedu watisina kupiwa. So vakandifonera musi wechina ndobva ndashaya kuti ndodini. Musi wesvondo vakabva vandifonera futi nenguva dzaita 3:11 vakafonera kwe1:41 vachitsanangura kuti ivo havasi kufara kundiona ndiri
mutaurait.
Vakati kana dai ukaotwa mutaundi hanzi ndira kutuma mabodyguards angu ndipango kuwanira chete vakuurayi. Saka vakataura kasingaperi ndoda kukuuraya, ndoda kukuuraya, wandishungurudza mani. Asi muzuva ranhasi ndazofonerwa kumaamba kwedza ndichinzi ndimhanye pacentral Harare Central. Saka ndazoenda ndobva kwatorwa ripoti, kwatora ripoti yangu ndobva vaMonzora vazofonera vambo vasungwa. Ndazofonerwa na 1:45 ndichinzi ngatimhanyei kumhanya tisangane ku. Saka tasvika pajustice court iye angasvika naloya rakewo.
Saka vaMachera masvika kwamajistrate court kwamakanga masvedzwa, chii chakaitika? Makanga madanyirwei?
So ndichisvika tazoenda kwachief pp vanoziva nevareza vamaikoreza. Ndobva ndasvika Monzo rakagara neloya rake imomo. Vakaburiswa vandapinzwa vandabvunzwa maitikira akaita nyaya. Vakanditsanura vatsanangurira vakati nyaya yakakosha tiwo no problem because docket ranga risina kupera. Saka ndakuinstructa mapurisa kuti apedze docket nokasika, then modezwa nemasamonzi any time from docket rapera, then makutongoenda kutrial nyaya yautanga tunotonga.
Ivo vaMonzora vakambotaura nemi here muri pamapurisa?
Hatitotaudzani, takara hatitaudzani namazero, hatitaudzani.
Asi nyaya yeni horoenyu ya kamira papi?
Arugundi owa 9,800 US. Saka aruguramba ne mari. Mari ya chenola isiri yake. Saka nukuto vimba kuti vashanti waka wandava na kupiwa mari. Andifunga kuti pa 435,000 US ataka puwane government. Kuti isiri pono funga akatojika. Saka arungu zara zana kuti mangwana pasina mari rukuya. Andifunga kuti mari ya chwe isiri po. Aende asotra nezashu.
Saka nyaya parizi no ya raswa ere kana kuti zvipane zvichaenderera mberi.
Nyaya nakuraswa inyaya kakosha chaizvo but however vareza vatsanangura kuti kana tikamuisa murimandi nhasi tuke tisati takwana hazviite ngatichi mangwana todzokera kunet one tonopiwa maaudios matresen ainditi mameseji ainditumira saka nyaya nakuraswa nyaya iri kuenderera kumberi chaizvo. Ende ini mainteresi wana wakawanda. Nyei siri mbishi shesha. Nyei siri mbisha yana kuraswa. Ndukuda kutenda shesha mapulisa Zimbabwe. Washanda basa shesha. Kana wama ekoreza washanda shesha.
Abo wange vari waembu. Wamshandiwe batore MDC. Wamtandwa Machera. Vari paru nare kwa Harare ne Studio 7. Ukuo. Jonga kande miri we Studio 7. Abata wo vatakras Monzora kuchitinze divirawo.
Wongu taenda kukote, takata sungi swa nevamwe vashiti handi, takawa chiti vira kuti tinengawa frane futi. Inyaya yangai chungwe itiru wachete kuti ti urite mari yeku MDC chibadara mushandi akadzingwa gore rakapera muna February na wako michi anonzi Machera. Machera uyu anga achi dimanda mari kubwa kwa tiri isu tikaramba nekuti haizi mari yangu, haizi mari ya Douglas Monzoa, imari ye party. Imari yeru hijiwa MDC.
Saka darirati kudii wa Monzoa?
Pakaenda kukoti zanzi hapana umbo wakakwana uyeze inda banda sunungurwa. Asi lauti ningo taura hijiwa Zimbabwe kuti batoravo re MDC ririmu maoko akanaka. Uyeze ririku gazirira sarudzo ziriku ya gorerino.
Asi ziriku itika mbatorenyu yeze zvinorisiya papi?
Ziriku itika izi inyaya yekuda kungosibisana. Inyaya yekuda kungoti vanhu vafunge kuti hatisi utungamiri kwao asi isu hatibve takabvuma zvekutyisidzirwa nematsotsi anoba ava vamachera ava vakadzingwa navakomichi vaonekwa kuti ivo vakanga vaakufosa vakomichi kuti vavabhadhare $44,000 vachivatyidzira chidzira vakomichi vo vakarambawo
asika vanhu vari kuti vashandi vebato renyu
havazi washandi wedu, havazi washandi wepati. Vashandi, vaku ni mamwe mapato. Wa Machera, vaku Triple C, wa Mrimoga, vaku Zanu PF, wa Mashumba, vaku Triple C. Saka havazi washandi wedu, we MDC.
Avo vange vari mchungamiri we MDC, va Douglas Monzora, vari parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Hurumende yadzinga basa varairidzi vatatu ichivapomera mhosva yekusauya kubasa kwemwedzi mitanhatu muna 2021. Bepanhau renews day rinoti varairidzi vatatu vadzingwa basa ava inhengo dzerimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vatsinhura kuti varairidzi vatatu ava vakadzingwa basa vachiti sangano ravo richashandisa matare kuti nyaya iyi igadziriswe.
Tine varairidzi vatatu vemugobe district vadzingwa vamiswa mabasa nehurumende vachipomerwa mhosva yekuti vange vasingaende kumabasa kwemazuva akati wandei. Zvinova zvinhu zvekunyeba nekuti kumahearing kwese kwavaienda vaiburitsa umboo hwakawanda hwekuratidza kuti vainoga ini vanga vari pabasa nevamwe. Asi tikutiona kuti district iyi rakaita dambudziko rekutageta mamembers eATUS vavari kungoshungurudza nekumbunyikidza vachityora kodzero yavo yefreedom of association vachidawo nifunga kuti vangaparadze ATUS.
Vamasaraure, sangano renyu reATUS richaitei pamusoro penyaya iyi?
Tichange tichienda kumatare kuna apila kulabor court titarisira kuti justice ichaserwa sezvo vanhu havari vanhu vaingozvishandira vachienda kumabasa asi vava kupomerwa mhosva yekunyemba yavari kuramba yekuti vakagarisa vasingaende kumabasa panguva yavanga vasina kungoenda kubasa panguva pakafanana nevamwe vese pavasina kungoenda kubasa vanhu vese vari pastrike asi hapana akazombotsigirwa basa strike iyoyo vanhu vese vakazonzi vachangobatirwa mari yepavakarovha asi tine varayiridzi vatatu vatomiswa mabasa
mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunhare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende asi hurumende inonzi yakaongorora varayiridzi zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 pamusoro pekusaenda kubasa uye ikambomisa basa varayiridzi vanoita chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi maviri 1,220 Musangano we 2023 Zimbabwe UK Youth in Agro Entrepreneurship and Trade Business Symposium wakaunganidza vechidiki zvemabhizimisi pamwe nekudyidzana pakati peZimbabwe neUnited Kingdom mudano rinonzi nehurumende nderekuyamura vechidiki kupinda mune zvekurima nemikana inowanikwa kune vanoda kudyara mari mukurima pakati penyika mbiri idzi. Evans Zininga abata vamwe vevatauri pamusoro paungano iyi kutanga nemukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache.
Isu weSpringwell Global Trust Foundation tichishanda pamwe chete nevanovakuru veagriculture takaorganisa musangano kuno kuUnited Kingdom muLondon wemayouth wekuti tivaunze pamwe chete kuti vanzwisise kuti agriculture ibusiness.
Pane here zvisungo zvamabuda nazvo muurongwa hwamaita uhu?
Kuburikidzira kudaro tasangana nemukuru wedu ambasada vedu vakamirira Zimbabwe kuno kuUnited Kingdom tawirirana kuti tichashanda pamwe chete kuti tiite futumwe musangano mukuru uchatera mwedzi mishomeri kuteera. Saka garai makagadzirira, tinoda mese kuti muve nechekuita nazvo.
Mukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Sininga. Evans abatawo mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaya kuti tinzwewo maonero avo.
Isu veAgricultural Marketing Authority tiri muno muLondon tichishanda pachirongwa cheYouth in Agriculture. Chinangwa chesimposium ichi ndekupromota kutengeswa kwezvirimwa zvemuZimbabwe kuno kuUnited Kingdom.
Vaisaya, munoona izvi zvichiitika here zvamuri kuronga izvi? Hazvinetse here kutengesa zvinhu kunyika dzekunze izvi? Taiona zvichiitwa kare kare nevarimi vakare.
So far taona isusu kuti zvirimwa zvedu zvakanangana nemahorticulture products kune misika yakanaka yekuti vadiki vedu vane chekuita nezvekurima vanotengesa nemitengo yakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaya vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Studio 7 yataurawo nenyanzvi yezvebudiriro vari mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo.
Tiri muno muGreat Britain muguta reLondon, apo tiri kukurudzira nyaya dzekutenga nekutengesa, kunyanya kuendesa zvatinorima, zvingava zvirimwa, zvingava zvipfuyo, ungava huchi, mukaka kana mazai, kunyika dzekumavirira dzakaita seBritain.
VaKanjengo, sei maita musangano wemhando iyi neBritain pakati penyika dzose pasi rese?
Tiri kuona kuti vanhu vekuno kuBritain vanofarira zvikuru maproducts anobva kunyika yedu yeZimbabwe. Zvakare kune musangano mukuru watiri kuona wechidiki vanofarira nyaya dzekurima vari kuona zvakakosha kuva nechekuita mune nyaya dzekurima idzodzi vari kuno kuEurope.
Mimwe misangano yamapinda inobata hurumende nebazi renyu rezvekurima ndeipiwo?
Taita musangano mukuru nemiriri wenyika yedu nomiriri weZimbabwe ambasada Katsande pahofisi yavo muno muLondon. apo tanzwa kuti iwo se ofisi nomirira zvara zveZimbabwe muno mu UK vakabatana nezvara zvemuno nemabhizimusi vari kuronga musangano mukuru shabatsira yechidiki kana kuti exhibition yavari kuronga muno muLondon chaitwa zvakare mushure menge tadzokera kumusha apo tichaona vechidiki vakawanda nemabhizinesi akawanda vari pamutambo uwo uchaitwa muno muLondon kuGreat Britain.
Mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubasi reMinister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo vange vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Musangano uyu uchapera nemugovera musi wa25 kukadzi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mabishop ekereke yeRoman Catholic muZimbabwe anokurudzira veruzhinji kuti vasasarudza vamiririri vanoita zveuori musarudzo dzegore rino. Mugwaro ravo kuvatendi panguva yeLent, mabhishopu anokurudzira vanhu kuti vasarudze vamiriri vane hanya nevanhu munyika. MuNewsday makare, gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana masere 1800 vanofa mutsaona dzemumigwagwa, vachiti Zimbabwe inoita tsaona dzemumigwagwa dzinoita zviuru makumi matatu nezvishanu gore roga roga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari weStudio 7, tinofara chaiko, tinotenda nebasa remunotibatirai. Ndinotora pamusoro pemaopposition ari kurambidzwa kuite musangana. Ndotoati ndotovasimbisa nekuti musasha vari tokukambenerai, ende vasiye vaite zvavanoita vanenge vachiita ivavo. Mutokambenerwa imimi. Nyaya iri paballot paper, nokuti kana mombe ikangoita very nice ichitunge dzimwe mudanga ichitunge dzimwe mudanga, chazoona kuti dzemunenge watunga idzo dzichabva kumafuro dzaguta wakazvivharire mudanga. Hakuna anozoda kugarisana newo kana wachitunge dzimwe.
Zvaita vamonzora zvokuda kuuraya munhu vanga vachifanirwa kutoenda kunovhariwa. Nyaya yavo yaifanirwa kuzoraswa vatomboenda kumakoti, kwete zvavaita apo. Izvi dai zvanga zvaitwa nemunhu akaita kana somo munhu wemubato rinopikisa, kwete ravo iri rezanu remudc Zanu, dai izvozvi atovharirwa 3 months, zvonzi muri kukonzera mhirizhonga. Zvakaoma nyika inoiyi. Zvakaoma, ngaapindake mukomana.
Vahwande vahwande, mamuka sei? Ini nebve nditaure ndichidawo so vakomana vazva vakaita zvekugamuchira mari, maMP ava zvakaitawo zvekugamuchira mari. Vasiya mukomana uyu pamhene, vasiya mukomana pamhene chaipo chaipo. Ruzi hazvina zvazvinoreva izvi. Zvakafanana nekuti handi munoziva chitikwa chakaitwa paapa. Jesu wakatengeswa panguva yekupedzisira ne the lovely disciple waifamba naye. Handi maona manje taiti vari kufamba vese zvakanaka, taiti vari kufamba vese zvakanaka, vakatitungamiriri chionai varedzwa newemesi sehona vatoredzwa vachasumudza musoro pape apa kana zvakaita sezvi hapasina kapa. Taitoda tichideta zvazvaita taziva mazita avo. Manje totonzwa sekuti vazhinji vachona vese vakadi kunze kwapurezidendi chamisa ndo vasina kugamuchira mari, but vaingoadresa paya vachikutaura kuti pane miedzo iri kuuya, pane miedzo iri kuuya iri kupulanwa na mumwe murume uyu, but iko zvino manje tasaimuona mari yagamuchirwa chii. Vakutotira se vatovabhora musango kaiyo, ibhora musango ratopfomeka iyo, tapinda taitende tichatambura.
Right, tauya zvakanaka. Muri sei vashamarari veStudio 7 netimu rese riri pazimu? Nhau iripo inhau yokuti kana mapepinete tizaapera ngavatange ndiana Denis Onyango nemaplayers ebhora vese vekuZimbabwe akapererwa nemapepinete vanhu ivavo, vadzoke kumusa ngavatange naivavo. Sinoti kuti moti muri kuda madhaka boy, madhaka boy ekuZimbabwe hatichakudi kuno ndumapererwa nemapepinete vega ivavo. Vese nemaplayer ebhora ndavadzoke kumusha, nemaEthiopia nemaNigerians vese 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 nevekuDRC nevapi, noti kuti maZimbabwe nzeti chingatsva.
pastudio 7. Mwana wa mugabe abva api wabei abva aburitswa mujere pasina kana nebheru asi sikala ari koko achitorambirwa bheru kuti abhadhare bheru saka tinoona kuti hatina mitemo yatingange tichipemberera muno yekuti kana neholiday yababa wake mwana warobert mugabe kuti kune youth day hakuna youth day yakadaro kuti zvitonge zvinoita youth day yenation ndinofunga zuva reyouth day ringaribatanidzwe pamwe neindependence day kuti after independence day topinde muyouth day sokucherechedze kurwire nyika kwakaite mayouth nyika muno ndinotenda kuti tinobvumirana kuti vanhu vaimhanya nepfutu mumamisha umu nevanhu vaita ana mujibha mumamisha naana chimbwido mayouth ndo kuti zvingava zvitova nemining pane kuti hanzi tipemberere baba akanga achitadzi kudisiplina vana vavo mumusha wonzi kwai musi wazvarwa unopembererwa kana nenyika ino yakagwadama pamusana pababa wacho saka hapana youth day inofanira kuenda musi wakazvarwa Robert Mugabe.
Studio 7 makadiko inini hangu ndine zvinondinetsa panyaya yematraki dambudziko riri kuhurumende makada kutarisa vabereki vazhinji vakapararira munyika vachitsvaga mabasa vachitsvaga mari nguva nevana hapachina saka hurumende ikagadzirisa nyika yayo vabereki vanogara mudzimba nevana vavo vachipa vana mitemo vachitoona kuti mwana wangu auya nhasi aine chimiro chipi zvinei zvino mwana anenge ari kuzimbabwe mai vari kusouth africa baba vari kubotswana hazvina mai vanomuka pamba na5 na4 vachinda pamusika hazvina kana zvazvinenge zvakabvunyatsomira nguva nemwana cheche unoiona kupi mwana anosvika pakuita mimba unozobvunzwa nevanhu kuti mwana wako ane mimba hazvishandi zviri kuitwa nehurumende yezimbabwe hurumende yezimbabwe ngaichinje maitiro ichinje zvairi kuita kana zvaramba kuti ibve pachigaro ngaichinje zvairi kuita otherwise ndosaka muchiona vana vezimbabwe vese vachiona kuti zviri nani kuti teere hurumende yeshanduko nekuda kwokuti iri kuona kuti inenge inovimbisa vanhu zvavakatarisira. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumaawa mashoma apfuura mutungamiri weamerica vajoe biden vasvika muwashington dc kubva kurwendo rwavakaita kupoland urwo rwakavasvitsawo muchinyararire munyika yeukraine vabiden vakaita mazuva matatu vari mupoland uko vakavimbisa ukraine kuti america icharamba ichitsigira ukraine vachiti vavladimir putin vanoda kupinza europe muhondo. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Vagari vemumatunhu emanikaland masvingo nematebeleland south vanoyambirwa kuti vagari vakangwarira mvura ichaunzwa nedutumupengo freddy. Vaimboshandira bato remdc vamutandwa machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri wemdc vadouglas monzora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muwashington dc ndine tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele.